ndoma fambirano fana kuita zvinhu nokuti kushoropodzana hakuna kutanga nhasi hakuna kuipa ndoma fambisirwa inoitwa politics asi kana mumwe achinga ahwina nyika dzinotarisa muzvinyorwa zvadzo zveforeign policy kuti chinyi chatinofanirwa kuita iki zvino nokuti hatisisina sarudzo yokuti hatichadi kushanda naye nokuti tanga tisingamudi kuti ahwine saka inzira yeye yatingati sikwa kutsvaka dzvene ivo vaTrump nehurumende yeAmerica vanozvihwisisa nokuti vanogona kunge vachizviitavo kune dzimwe nyika kuti mutungamiriri unozohwina handiye wavanenge vachisapota asi kuitira kudyidzana kwagara kuripo panyika dzakasiyana siyana hakungaputswi nokuti wapinda tanga tisingamudi kuti apinde inzira yokuratidza kuti aiwa tinoremekedza zvido zvavanhu vomunyika.
Tichitarisa ukama hweZimbabwe neukama hungatarisirwa pasi pehurumende yavaTrump, munoona paine shanduko here kubva pamamiriro eukama huripo nhasi pahurumende yavaBiden?
Shanduko ichavapo shanduko huru chaizvo tichitarisa isu mapolisi avaTrump namaRepublican kuti vakanangana nokuti vanoda kugutsa maAmerican first. Zvekare kuAfrica vanenge vane chigumbu vaTrump kubva kare kuti aiwa taisa mari yakawanda kwamakore akawanda foreign aid ya hatisi kuona kuti chii chiri kuchinja nokuda kwechikonzero cheuori hunenge huriko kana kusakwanisa kushandisa mari dzavanenge vachipuwa saka vari kuti ivo vaTrump aiwa Afrika haichimbozvimirira yoga nokuti hapana munhu kana munhuwo zvake muupenyu ungazombofa akafuma nenyaya dzokupiwa zvinhu navamwe vanhu kana kuti neimwe nyika saka zvinotochinja izvozvo nokuti kuna ana vaBiden uku kwakati siyanei vanga vachinge vaino mwoyo wakatirerukirei kunyika dzokuAfrica vachihwisisa zvakaitagotru Africa sana colonialism na slave trade zviyaizvi asi vaTrump vari kuti aiwa nguva yakwana yokuti Africa ichizvimirira yoga isu vaAmerica tochimbozvimiriravo toga tichizvitarisa matambudziko edu nokuti nematambudziko akawanda chaizvo anosanganisira zvikwereti zvihombe zveAmerica ichizama kusapota nyika dzokuAfrica nadzimwe dzapasi rose asi vari kuti aiwa nguva ngaichimbokwana.
Tiri kuona kuti vaTrump vari kupinda paine hondo mbiri dzeUkraine neRussia koitawo Israel neHamas. Izvii zvamungatarisirawo kana vaTrump vave mutungamiri?
Ndinotarisira kuti hondo idzi dzichakasira kupera kudarika kuzokasira kupera kwadzaidero dzaita dai kuri kuti amai Kamala Harris vahwina nokuti vaTrump ndiyo tsidzo yavo yavaitaura iyo kuti aiwa hondo dzinofanira kupera. Zvekare tinofanira kuona kuti vaTrump rwendo runo vakamira zvakanaka chaizvo muutongi hwavo nokuti Senate iri kumaRepublican, House of Representatives iri kumaRepublican zvinoreva izvo kuti zvido zvavo mapromisa avo avaringe vakataura kumaelection uku vachakwanisa kuwana mari nezvisungo zvinenge zvichibva kudzimpambiri dzichiuya kwavari vachipiwa mari vachizviita sokutaura kwavo nokuti hondo idzi dziri kupambira.
Topeta hedu chirongwa tichitarisa imo muno muAmerica, pane tarisiro ingaitwa here yekuti zvinhu zvingashanduka muAmerica
pamakore mana anotevera? Handioni zvikuhombe zvichinge zvichishanduka muAmerica kuti zvingazonzi zvanyanyo kudzaka zvakanyanya nokuti hapana nguva yokuti vangachinja zvinhu kuti zvinge zvichifadza munhu wese. Zvekare tikatarisisa isu tinonatsokuona kuti vaTrump vanenge vachanyanyo kutarisisa nokushanda chaizvo kunyaya yeimmigration iyi. Zveupfumi hwenyika izvi maonero andinoita ndokutivo vakati vachanangana nokupa matax breaks kumabhizimisi mahombe kuti mabhizimisi mahombe agozenge achikwanisa kukura nokugadzira mabasa asi kumabasa uku ndinoona sekuti mabasa ariko zvirongwa zvavo. Mabonero andinozviita ndezvekuti hazvina kunatsa kunangana navanoshaya vaya kuti vanganzi tava kuzovapa zvakati nezvakati. Aiwa zvirongwa zvavo zvakanangana nevane mari, vane mari pavachapiwa mari matax break zvinotora nguva kuti zvigozokwanisa kuti zvisvike kumunhu uri kurwadziwa nhasi asi mabasa anenge ariko kuno uyo unogona kuzvishandirwa asi zvinhu handioni zvichikwanisa kunge zvichidzaka nenguva pfupi iri kutevera.